panyaya yemhirizhonga vamwe vagari vekubhikita kumasvingo vanotsigira mapato anopikisa vari kupomera vatsigiri vezanupf mhosva yekufamba negwaro revavhoti mudzimba vachivaudza kuti vakavhotera vanopikisa vachaitwa kafira mberi mumwe wevagari ava vaedmund mudzingwa rekwamukanga vanoti vakatoudzwa kuti mutungamiriri wenyika vaemarson munangagwa vakasakunda pekutanga pakangoitwa sadzo dzechipiri kana kuti runoff vanenge vazvisikira moto muziso
vari kuti ivo ballot paper ravo richange rine serial number yakafanana neiri muvoters roll saka vagari vose vanofanira kuti vavhotere zanup f kana vachida kuti zvinhu zvivafambire zvakare vari kuti ivo kana mukasadaro kuchava nerirun ichaitika zvinova izvozvo zviri kuvhundutsa vabereki vazhinji
mutauriri webato renca uye vari kumirira bato ravo kubhikita west mudare reparamende vamadhokuti vasa vanoti ichokwadi kuti bato riri kutonga riri kutyidzira vagari
tinoti zviri kuitwa nezanup f zvokufamba nevoters roll izvozvo vachityidzira vanhu kutyora kodzero dzavo uye kuti zvechokwadi tiri kusangana nevanhu vari kutaura yekuti vari kutyidzirwa kuti vange vachivhotera kandidheti yezanup f izvi zvakashata kutyora kodzero dzavo asi kuti toda kuudza vagari vemubhikita west nekumwe kwese kwazviri kuitwa kuti vasachichidziwa nezanup f
izvi zvatsinirwawo nevari kumirira bhikita west kutriple c vabhaninyika avo vati gwaro iri riri kushandiswa kumanikidza vanhu kuti vavhotere pavasingadi
vari kufamba nevoters roll vachivhundutsira vagari kuti nhamba yezita rako muvoters roll ndonhamba ichange iri paballot paper anova ari manyepo dziri nzira dzekuisa kutya muvanhu zviri pachena ndezvekuti zanup f haichisina rutsigiro rwevagari rwevavhoti izvi hazvisi pamutemo izvi zvinotyora kodzero dzevanhu
hatina kukwanisa kuwana divi revari kukwidza vakamirira zanup f kubhikita west vadheni nhatiso makusha avo vati vanga vari mumusangano asi mutauriri wezanup f masvingo vapepika chiwewo varamba mhosva iyi vachiti vari kufamba kunhengo dzavo chete dziri mumasero avo vachiita chirongwa chekufundisa kuti vagovhota zvakanaka musi wesarudzo
inoona kuti ikodzero yedu ende kuvatsigiri vedu tinotarisa ti voters roll tiri kumasero kwedu saka izvi hazvinei neopposition nyange opposition yacho hatifungi kuti ingarambidzwa kuitawo zvimwe chetezvo ivo vanokomplaina nokuti enji yavo ndeyekuti havana mastructure mastructures avo hasviki pasi pane vanhu ava saka vanoona kuti vabirigwa but the best thing that they can do ngavave nemastructures vakwanise kuvhizita to the last person on the ground
mutungamiriri wenyika nebato rezanup f vaemarson munangagwa vari kugarawo vachikurudzira runyararo munguva yesarudzo asi vanopikisa vanoti muromo hauzarirwi nerwizi vanoona nezvematongero enyika vakazvimirira mumasvingo vaarchibald madhidha vanoti nyaya yekutyidzira vanhu nemhirizhonga budu remasvingo nenyika yose dzichaita kuti sarudzo dzisatambirwe nevamwe
saka zvinhu zvose zvatinenge tichizviona zvinhu zvinosiririsa zvikuru uye zvinokanganisawo mukufambiswa kwemabasa zvakanaka sezvo takupinda musarudzo saka dai zvaibvira vemapato nevezvematongerwo enyika vange vachenge varemekedza mutambo uri kuda kuitika wesarudzo uyu vabira kuita zvemhirizhonga
kunze kwemhirizhonga sangano repachedu iro riri kuongorora gwaro revavhoti rinotiwo pane vanhu zviuru gumi vari kushandisa nhamba dzezvitupa dzakafanana nedzevanhu vakambovhota muna 2018 zeki inoti ichiri kukwenenzvera gwaro revavhoti iri bato rinopikisa retriple c ranyorawo tsamba kuvatori venhau richiramba zviri kutaurwa nehurumende zvekuti vanopikisa vari kuramba kuwana mukana wekuzvitambadza panhepfenyuro dzehurumende triple c yati hurumende haisi kuzadzikisa zvakakurudzirwa nesadak neau kupa mapato ose mukana wakafanana wekuzvitambadza zvakafanana bato retriple c riri kurambawo zvitaurwa nemapurisa zvekuti mapurisa akarambisa misangano yezanup f yakawanda kuti vakasungwa mbira dzakondo nehurumende yezanup f ichishandisa mapurisa sevasoo ndakamirira studio 7 masvingo ndini godfrey mutimba.